Chirongwa ichi chakaparurwa pachipatara cheWilkins Infectious Hospital Harare nemutevedzi wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro avo vakati vemachechi vanenge vachiunganidza vatendi vanoda kubayiwa nhomba yeCovid-19 bazi rezveutano rotumira vakoti kunoita basa iri.
Munogona kusvika mumakiriniki enyu ari kunhoo kwamunonamatira asi mukange maungana muchiti tinhasi tiri panharira mountain or nharira chechi moroongana GMO manhamba dzake techikupai nesu kuti vanhu vainde ipapo vondonga iyozvo. Kana ininiwo vemachechi mine dzimotokari nevakomana nevasikana vechidiki vanenge vakwanisa kutora data yakaita seinoiswa mumabhuku ayo handiti vachinyora kuti nhamba dzako dzichitufa ndiani une makore mangani vachida tobatsirana kuti vana nesu tivasire basa nana chiremba rekunyatsobaya nhomba yacho.
Chirongwa chekubaya vatenda vachiri kuzivikanwa nezita rekuti Operation Mara. Sachigaro weZik vaAndrew Taunashe vanotungamirira kereke yeFamily of God vakati vanoda kuti vemachechi vabatsire kuti hurumende ikwanise kusvitsa hwandu hunodiwa nenyika kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Kana tikateera chirongwa ichi, chechi pachanye chetu vakanyika kachatanga kubuda 60% inodzinodikwa kuti zvinzi zvabetsera muchirwere dzikisirwe pasi.
VaDavid Masurure avo vane makore makumi mana nemashanu variwo nhengo yeZion Christian Church vakati kubayiwa nhomba kunovabatsira kudzivirira chirwere cheCovid-19.
Zvandisunda kuti ndizobayiwa nhomba kuti kana ndikabayiwa zvinoita kuti chero ndikazobatwa nechirwere cheCovid zvindibatsire sistimu yangu kuti ndisazosafoketa.
VaMazurure vatiwo
kumachechi tiri kuzviparidza kuti vanhu vanofanira kuti vabayiwe health wise. Zviripo zvimwe zvinobatsirwa kuchechi, zvimwewo zvinoda kuti ubatsirwe kuchipatara.
Munyori muJohani Masowe Chishanu vachitungamirira sangano renyenyedzi nomwe madzibaba Jacob Ndawana vakatiwo kereke yavo inoteerera kurudziro yehurumende.
Tatangovharirwa mumba tikateerera mutemo unotaurwa nehurumende yedu ichitungamirirwa baba Jim Nangagwa. Ndo zvatinongoteerera, hatina chatinopfukana nacho. Vanei vatipa vativhurewo tinamati tinonamata zvakasununguka.
Dr. Mangwiro vakakurudzirawo vana chiremba nevakoti vari mumakereke aya kuti vashandewo nebazi ravo mukubatsira kubaya vanhu nhomba yeCovid-19. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Bazi rezveutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nematanhatu nemazana manomwe nemakumi mashanu nechimwe kana kuti 1,606,751,000 vabayiwa nhomba yeCovid-19 kechipiri sezvinokurudzirwa. Vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi matatu zvine mazana mana nemakumi masere nechimwe kana kuti 2,530,481 vabayiwa nhomba kekutanga. Zvichakadaro vanhu gumi nemumwe vakafa nezvirwere ichi nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana mana nemumwe kana kuti 4,401. Vanhu makumi manomwe vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nevana zvine mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 124,437. Vanhu mazana manomwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zana rezviuru negumi nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi matatu nemana kana kuti 111,534. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.